kufara chaizvo nezvandiri kuona. Ndakaona kuti vaBiden vakadoma timu yavo yakasimba and team ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Saka ndingangoti timu yavo ine diversity yandakafarira.
Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatira sei?
Ndikada kutarisa kuti Secretary of Defense wavo Retired General Lloyd Austin munhu mutema, African American, and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavakutarisira ari munhu werudzi rwedu, nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya. Saka ndokuva zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority. Ende ndoda kuto kwaka iwo vaBiden waka appointa anoti Alejandro Mayorkas. Uyu akaapoitwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yaanoti Homeland Security muimmigration zvakare. Ende kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyatso dzeimmigration, tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration.
Kune sarudzo dziri kuitwa muna January uno kuGeorgia. Chika mukatitaura pamusoro pesarudzo dzamasineta
izvi. Nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo. Ndingatongoti ndotodani zvitoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election. Round number 2 chaiyo chaiyo. Nekuti election iyi patorinenge rahwina richakontrola United States Senate. Ende kuti vaBiden vakwanise kutonga vachinyatsokuunza tsvanduko yakanaka iri kudiwa uye yavakaendawo pabaloti vachikampeina, zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo two idzi dzinenge dziri kuGeorgia. Ndosaka vakaona vaTrump wanga variko kuGeorgia, vaBiden vakazoendawo kuGeorgia vachinokampeina. Saka Georgia mangange ndingati ndo raundi 2 raundi yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno.
Sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rino mukana wokuhwina kuGeorgia kumberi kuti
apo pakaoma ndikudze ichokwadi. Tinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ndangotiwo wanga wachida waTrump kana maRepublican wakarwadziwa chaizvo nekutyiwa kwakaita munhu wavo waTrump. Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia nyangwe kune vangu vanga vasina kuvhota, ndirikuona kuti vakabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kuita kakugadzirisa. Toona futi iwe rekumadhemokrati kuti kuhwina kwakaita vaBiden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo madhemokrati wakanga wavhotera vaBiden kuti vabude muuwandu hwavo kuti wabva wabatsira waBiden kuti wahwine Senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidenti yavo.